This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu zvita 23 2015.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri, nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakawanda munyika vanoti vachatamba zuro rekisimusi negoredzva miromo yakaoma sezvo vasina mari yekutenga zvinhu zvekudya nemhuri dzavo.
Guta reHarare rinopa vanoshaya zvekudya pazuro rekisimusi pasi pechirongwa chaMayor's Christmas Cheer Fund.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti chirongwa chenera chiri kubudirira izvo zvichaita kuti kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kuitwe sarudzo dza 2018 dzisati dzasvika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Changa chiri chipatapata nakaema konzo nasi muHarare apo vashoma vane mari dzavo vanga vari kutenga vachigadzirira zuva rekisimusi iro ririko nemusi wechishanu. Asi vazhinji vanoti zuva iri richange risina kusiyana nemangwe mazuva sezvo vasina mari yekuti vaite mabiko nekupembera sezvavaisiita makore apfuura. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Mune mamwe mabhanga mange mine mitsetse yakareba vanhu vachitora mari dzavo uye vashandi vemabhanga vachiti basa range rakawanda kudarika mazuva ese. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wevashandi vemabhanga vaAfrignet Goto vanoti kunetsa kwemari ndiko kuri kuita kuti basa riwande kwavari.
Ndazvinoratidza kuti kuzomirira cash kuti iuye find out maybe inouya pamabranches around 2 and 1 PM. Saka vashandi vane zvavanoziva kuweka beyond my normal waking hours and a half 3.
Asi kunyange hazvo vamwe vange vari kutora mari dzavo vakawanda vange vari kutsutsumwa vachiti havana mari dzekushandisa pakisimusi sezvo vasina kutambira kana kupiwa mari dzebonus. Mumwe mugari wemuHarare vaJairos Moyo vanoti vanowanza kuenda kunodyira kisimusi kumusha kwavo asi rwendo runo zvakona nganga murapwa achida.
Yeah, Christmas yakanaka chaizvo but inoona kuti hatina kana mari. Takatongogara panapa tichingodziya zviri mushana tichidaenda kumusha but hapasati pane mari. Makamana anenge ngoti tichakupa zvinhu chaisa saka ndini hasina mangwana satati angomira.
Mumwewo mugari wemuHarare vaSpecial Piri vanoti zvinhu zvavaomera gore rino zvekuti kufa kuri nani.
Hapana, tinongotarisawo but takutongofunga kuti maybe kana kuchitongofa kuri nani because hapana chisiri kufa because hapana chatikuwana.
Vamwewo varamba kudomwa zita ravo sezvo vachishanda muhurumende uye vasingabvumidzwe kutaura nevatori venhau vanoti hapana kana gadziro yavari kuita yekisimusi nekuti havana chavainacho.
Hari zvino kutaura chokwadi fange ndirini zvangu kumba kwangu hakuna kana chaticharongwa kana chimwe chete zvacho asi kutongoti kutongoita nezviripo tautongoshanda nezviripo izvozvo.
Hurumende haisati yabhadhara vashandi vayo vese ichiti ichabhadhara vashandi vayo mari dzavo dzemuhoro kisimusi yadarika musi wa28 zvita. Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vanoti kisimusi yave matakadya kare kune vazhinji munyika nekuda kwekuoma kwaita upenyu.
Kuona kwangu ndekwekuti vanhu vazhinji vanenge vagere havo kumba paChristmas kungoti mbambaira hasati dzaibva iko zvino dzakangodyarwa saka kwava kutongomirira kuti kana tiine mari iyoyo yokungotenga rovhu rechingwa iroro tozora nedoi toimba Happy Christmas zvapera.
Kunyange mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti gore rino range rakaoma uye vanotenda veruzhinji nekushingirira zvisinei nekuti zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika. VaMugabe vakataura mashoko aya nemusi wemuvhuro kuState House apo vakaita mabiko ekupera kwegore kuvashandi vepamusoro muhurumende pamwe nenhengo dzepamusoro dzebato ravo izvo zvichatadza kuitwa neveruzhinji gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni nemudzimai wavo nhasi vashanyira varwere kuzvipatara zvinoti Beatrice Road Infectious Disease Hospital, Edith Opperman Maternity neWilkins Hospital, uko vapa vanhu ava zvipo zvekisimusi zvichibva muhomwe yavo yeMayor's Christmas Cheer Fund. VaManyenyeni vanoti shuviro yavo ndeyekuti vanhu vose vemuguta reHarare vave nekisimusi yakanaka kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya uyo weStudio 7 naMeya Manyenyeni pamusoro penyaya iyi.
Hongu nati akatipe zvipo zvatakatanga svondo rakapera zvekuwanisawo zvekudya nezvimwe zvakadaro daro kune vamwe vanhu pane ine nguva yatakatasanayo kuChristmas. Takanyanyaa kufambisa nezvevari mudzimba nemichi yakati yakachengetwa maofenage nemahomes svondo rakapera. Zvanhasi takatanangana nevari muzvipatara taenda kuBeaches Infection Disease ndokwakatanga. Kune vane zvirwere zvakawanda vakuru nevadiki ndokwakatanga. Tabva ikoko tikapinda kumusha weEdith Opperman kunova chipatara chemadzimai kune sunungu ramadzimai. Ikoko kunosununguka vana vanoita 500 chaivo pamwedzi. Ndokwataenda tikanoona tuchenje nevanamai vavo tikatandadza navo navo. Tikabva ipapo tikazoenda kuWilkins Hospital ndokwatapedzisira.
Tinoona kuti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka munyika uyezve vazhinji vanga vari kuti ivo kuwana rutsigiro kune zvirongwa zvakadai kuri kuti netsei. Imi makakwanisa sei kuwana rutsigiro urwu?
Hongu rutsigiro urwu runotinetsei asi bazi reCheer Fund rinoshanda gore rese richiedza kuunganidza mari kuti ikwanise kuzivanira vanhu zvevanoda panguva yakaita seinei. Saka ndo mari yacho yatakwanisa kuunganidza kutenga zvekudya nezvataka vanhu nhasi nezvataka vapa svondo rakapera.
Tinoonazve pari zvino veruzhinji vakatarisana ivo nekisimusi pane zvamungade kutaura here muchipa mashoko ekuvasimbisa kune avo vasina kunyatsomirirwa nezvinhu zvakanaka?
Hongu zvinhu hazvina kumira mushe. Vazhinji havana kana mukana wokupembera nekrismas vatachimboita kare. Saka ndinoshumira munhu wese ari muguta muno nevamwe vese vasiri muguta muno kunyanya vari kurwadziwa vari muzvipatara nevane kumanikidzira kwekushaya chaiko. Tinongovashuvirawo mhemberero yekrismas yakanaka nekupindawo mugoroja nepundutso gore ra2016 kune vese.
Mungati imi gore renyu ranga rakamira sei sekanzuru yeHarare?
Gore ranga rakaoma chaizvo. Munoziva kuti kanzuri yedu yakatanga kana chinakana mari nekugozhorwa kwacho ikoko takangoedza ndichivada tiedze kuti tiedze kupa vagari vemuguta mararamiro avanogarisira. Zvakaoma chaizvo asi zvikungoedzawo.
Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vachitaura vari parunare muHarare naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7.
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vanoti sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rave kushanda zvekare nesangano reUnited Nations mukugadzirisa zvinhu zvine chekuita nesarudzo munyika. Pamusangano wakashevedzerwa svondo rapera neZEC wekuti mapato ari munyika agare pasi achiziya hwaro unofanirwa kuitwa mukugadzirisa zvinhu kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mutauro, sangano reUnited Nations rakakokwawo neZEC kuti ripindewo mumusangano uyo. Asi bato rezano PF harina kupinda mumusangano uyo. Hatina kukwanisa kubata mumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaBishop Parajuli kanawo sachigaro weZEC amairita Makarau kuti tinzwe mativi avo.
Sangano reUnited Nations riri kutsvaga munhu anoita basa rezvesarudzo muZimbabwe pari zvino. Asi ukama weUnited Nations neZimbabwe wagara uri dzinyekenyeke. Muna 2000, United Nations yakaramba kuongorora sarudzo dzemunyika ichiti Zimbabwe yaisada kuti inyatsoita basa rainoita kune dzimwe nyika rekuongorora sarudzo pasina zvirehwarehwa. Muna 2013, Zimbabwe yakakumbira United Nations mari inodarika mamiriyoni mazana maviri nemakumi maviri emadhora yekuita sarudzo nereferendum. Asi nekunetsana kwaivepo, mari iyi haina kuuya. United Nations yakati yaida kutumira chikwata chainoona mashandisirwo emari iyi. Asi Zimbabwe yakatsika madziro ichiti United Nations yainge yoda kupindira zvakanyanya munyaya dzeZimbabwe. Asi nyaya dzekuvandudza mitemo yesarudzo dziri kuramba dzichinetsa zvapakuti mapato anopikisa aumbe mubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Mukuzeya nyaya iyi tabata vatsvangirai ava vanoti kana pasina kuwirirana panyaya yesarudzo zvinonetsa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
takagara tazviona isusu kuti chinhu chanetsa muZimbabwe inyaya yokuti hurumende inenge yapinda inopinda zvebamba, inopinda zvisina rutsigiro rwavanhu nokuti vanenge vachibira maelection. Saka takaona isusu kuti ndo panofanira kutangira nyaya ipapo. Ngapagadziriswe. Ende panogadziriswa sei? Panogadziriswa chete kana zvinhu zvatakaisa mubumbiro iroro, takaisa mugwaro iroro zvagadziriswa. Zvakawanda zvinoita kuti zvigadziriswe. Ende tisi chete nyika iri muregion uno iri kuramba ichiita makakava nenyaya yemaelection. Ende izvozvo ndo zvinosaka kuti vanhu vati iyi nyika inonetsa. Even patakambosangana seGNU takagadzirisa zvinhu zvikadzokera pakanaka. Ezvino zvauya futi tadzokera paya patatiri. Kuna na 2008-2009. So, nyaya iripo ndekuti izvozvo zvinoda kuti zvigadziriswe kuti kana toenda kumaelection pave nehurumende inotsigirwa navanhu vese. At least neruzhinji rwavanhu.
Imi makaita mubatanidzwa uri kuzikanwa nekuti Nera. Asi tiri kuona kuti pane mapato 13 chete nyorerana chibvumirano ichi. Asi tinoona kuti mapato anopikisa muZimbabwe anenge anotosvika kumakumi mana chaiko kuma40.
Aiwa, asvika hauziwe, ndaapi acho. Isi tinoziva kamapoka ari muno. Akazosvika 40 rini. Mapoka ari muno haapfuuri 15. 15 vandiri kutaura avo ndo vanga vachisenza vari mubumbiro iro renera. 13 ndo vakasaina. Kwasara vamwe 2. But mapoka ari muno munyika muno haapfuuri 20. Nyeberana kuya.
Tiri kunzwawo kuti muri kushanda nevamwe kubva kuUnited Nations. Mungatiudzawo kuti vari kuita basa rei chaizvo?
VUN vakahaiwa neZEC kuti avabetsere panyaya dzekuti vanoda kutanga kuregista vanhu patsva. Vanoda kuona kuti nyaya yesupport kuZEC inodiwa neZEC, mari inogurana election imari inodiwa, in other words capacity. Kozouya nyaya kuti iyo ZEC yacho kana vanhu vachienda kuvota education ndivanani vanofanira kuti vaende kuvota education. Izvo zvoitwa zvakaita sei nokuti kazhinji kana taa kuenda muelections dziri kuita mazuva ano dzaakuda kuti vanhu vadzidziswe. Saka tichavadzidzisa izvozvo. Saka ndo zvavari kudhirana zvo kubetsera ZEC and tinoramba tichiva pressureiza kuti aiwa ZEC iri yega hamungagoni kucreata mafree and fair condition. Munodawo kuti iyo hurumende yatoti executive isaita zvimwe zvinoandamaina free and fair election. Ndezvipi? Nyaya yokuti kune vamwe masoja anonzi ari on leave ivo vachinokambenera pati. Hazvifaniri kuonekwa izvozvo. Uye nyaya yekupa vanhu chikafu, muchinyima vanhu chikafu, vamwe vachipiwa vachinzi imi ndive ZANUPF ndive MDC, zvinoafekta vanhu vanenge vachisarudza kuti vasarudze vakasungunuka.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare. Mangwana tichaenderera mberi neuri kurona vatsvangirai tichitarisa mamiriro ezvinhu munyaya dzezveupfumi nekutadza kubhadharwa kuri kuitwa vashandi vehurumende.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zviri kutevera munawo.
Sangano reFriends of Baptists in Zimbabwe remuAmerica robatsira zvimwe zvikoro muZimbabwe nemakombiyuta nezvimwe zvikwanisiro.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu otarisa zvakadzama mamiriro anga akaita nyaya dzekodzero dzevanhu muna 2015.
Asi tisati takupai nyaya idzi nedzimwe, regai timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuIsrael apfuura ndokuuraya nhasi vanhu vaviri vemupalestine vanonzi vacheka nemapanga zvizvarwa zvemuIsrael zvitatu zvanga zvichizvifambira hazvo muJerusarem. Mutauriri wemapurisa emuIsrael anoti chizvarwa chekupalestine chimwe chete chapfuurwa ndokufa ipapo, mumwe wacho anga apfuurwa azofira kuchipatara. Vakuru vemuzvipatara vanoti vachekwa nemapanga ava vakuvara zvakaipisisa.
Vagari vemubhuku riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria vanoti mauto emuCameroon ari kutsvaga chikwata cheBoko Haram uye vakauraya nemusi wesvondo vanhuwo zvavo vanosvika 11. Vakaona zvichiitika vanoti mauto emuCameroon akapinda mumusha weKirawa Jimmy mudunhu reBono ndokutanga kubvunza vanhu kwaive neBoko Haram ndokubva mauto aya atanga kupfuura vagari vemumusha uyu. Vagari vazhinji vakatiza apo pfuti dzakatanga kuridzwa. Pavakazodzoka mangwana acho vagari ava vanoti vakawana mitumbi yevanhu 11 vakafa nekupfurwa nepfuti.
Apo gore rino rasarirwa nemazuva masere kuti risvike kumagumo kwaro, vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe vanoti hurumende yeZANU-PF haisi kuratidza chido chekuremekedza kodzero dzeveruzhinji. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vanorwira kodzero dzevanhu munyika vanoti gore rino kodzero dzevanhu dzakatyorwa zvakanyanyisa, vachiti zvinosuwisa kuti gore rava kutopera murwiri wekodzero akapambwa mwedzi mipfumbamwe yapfuura vaitaidza mara vasati vawanikwa kwavari. Varwiri vekodzero avanotiwo vanoshushikana zvakare nekutsakatika kwavakarimboni nyemba vekuchiredzi. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rese reAmnesty International muZimbabwe, vakazinzilala, vanoti zvinonyatsisa kuti kunyange hazvo muZimbabwe muine bumbiro remutemo rakanakisisa, kutyorwa kwekodzero kuri kuenderera mberi muZimbabwe.
Dambudziko riri pakuti kunyangwe Zimbabwe ine constitution yakanaka inopa kodzero dzine chokuita neeconomic, social and cultural rights, inopa kodzero dzekuita civil and political rights. Constitution iripo inoita izvinhu zvakadaro. However, zviri muconstitution nezviri kuraramiwa zvakasiyana. Zvakasiyana pakuti tsika yekurambidza vanhu kuenjoya kodzero, especially zvine chokuita nemarights, it has become a culture muZimbabwe yokuti ukati nhasi ndiri kuda kuita demonstration, iri absolute right muconstitution, but noana kutiko pane kana kuti mapurisa anokwanisa kunge achibloka zvinhu zvakaita saizvozvo kuti zviitike.
Mumiririri weHarare West mudare reparamende uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Jesse Majome vanoti obumbiro remutemo harisi kushandiswa zvakarurama.
Mugore ra2015 raita gore raita mbiri yekutyora kodzero dzevanhu zvakanyanyisisa muno muZimbabwe, pamwe chete nekutadza kushandisa mikana yakaundwa neconstitution yekuti Zimbabwe ichive imwe nyika inotorwa sedzinyaya dzekuchengetedza kodzero. Ndiri kudai nekuti bumbiro redudzva rine chikamu chekodzero chakanyatsokwenenzverwa dzakadzama dzikadzikisa kupfuura mabumbiro ndingati pamwe nyika dzeSouth Africa kana pasi pose chaipo. Asi uraramo hwevana vezimbabwe hausi kuratidza izvozvo.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vanoti vakafara zvikuru pakatambirwa bumbiro idzva muna 2013 vachifunga kuti kutyorwa kwekodzero kwaizodzikira, asi izvi handizvo zviri kuitika munyika.
Taitofungawo kuti muna 2015 tinenge takuita mabasa mashoma, takuisawo simba redu kune zvimwe zvino, asi tiri kuona kuti tichitongoramba tiri patanga tiri, hapana shanduko yakaitwa. Kana mukatotarisa mastatistics ekunana Zimbabwe Lawyers for Human Rights, ndogononga ndisinawo zvangu pano azere, asi takatoreacta kana kuresponda mukubatsira vana veZimbabwe vaishungurudzwa zvakanyanya zvikuru nenyaya dzekusungwa, dzekuchirwa kwekodzero dzavo, kupotserwa dzimba, zvinhu zvaiita munana September 2014 kuepoeth. Takazoona zviri kuitika kubudiriro gore rino zvakare, zvichiramba zvichiitika zvakare kwekupotserwa dzimba nanhasi kwatiri kutaura. So zviri kuenderera mberi kuchirwa kwekodzero dzevanhu tinofungidzira kuti hazvisanga zviri kuitika.
Mukuru wemubatanidzwo wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaLloyd Kuveya vanoti vanoshoropodzawo zvikuru kutyorwa kwekodzero zvakanyanya mugore ra2015.
Vanhu vanofanira kuziva kuti vakatarisa bumbiro guru remutemo tine masimba atinawo andizvo ekutaura kune hurumende kuti aiwaka pakadai muri kukanganisa, pakadai muri kukanganisa. Vanokwanisa kuita mapetitions, anonzi mapetitions aya, kuti munonyora pasi zvichemo zvamuinazvo kuti pane zvakati zvinhu zvatiri kukanganisirwa, andizvo voendesa pane inonzi Zimbabwe Human Rights Commission. Ndosaandiri kuti bumbire redu rinozvo tinotipa masimba iwayo. Vanhu ngavadzidze constitution. Vakadzidza constitution yavo varobva vaona kuti zvishuwa simba vanotori naro rekuti va demand kubva kuhurumende kuti kodzero dzavo dzirese dzichengetedzwa.
Apo muri dzekwa dzamara nedzekwa nyemba nedzimwe dziri kupedza gore dzine misodzi pamatama zvichitevera kutsakatika kwehama dzavo vakawanda munyika vanoti yasvika nguva yekuti chizvarwa chese chemuZimbabwe chisunge dzisimbe muhondo yekurwira kodzero dzemunhu wese sezvo kodzero idzi dzakachengetedzwa nebumbiro remutemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvakadzidza kuzvikoro zveBaptist Church muZimbabwe zviri kudzosera kuzvikoro kuburikidza nekuunganidza midziyo yakaita semakombiyuta. Izvi zviri kuitwa pasi pegungano reFriends of Baptists in Zimbabwe, iro rakaumbwa muna 2002 namufundisi Isaac Mwase. Mufundisi Mwase vanoti zvikoro zvichawana rubatsiro urwu zvinoti Sanyati Baptist High yekukadoma, Chitswa High School kwaRusape, Chiundu Secondary School kwaRusape, Gentle High School kumasvingo, G&N School kuMidlands ne St Joseph kwaRusape. Mugovera wapera, nengo dzesangano iri dzakaunganidza mari kuburikidza nemabiko akaitwa kuTexas. Mufundisi Mwase vanoti makombiyuta avari kutumira kumusha ayo ave kubheira kuMozambique pari zvino akawanikwa kuburikidza navaZed Chirombe avari kuNorth Carolina. Pari zvino sangano reFriends of Baptists in Zimbabwe riri kutungamirwa naDr Solomon Masenda vari kuTexas. Ngatinzwei hurukuro yataita namufundisi Mwase.
Organization takaigadzira kuti tigire avo vakatibatsira patanga tichikura. Ndakaenda kuBaptist Theological Seminary Zimbabwe, saka yanga iri nzira yekuti ini nevamwe vakabatsirwa nevechitendero chemaBaptist tikwanise kubatsira kwatakabva. Chinhu chave chikuru ndechekuti tive tinobatsira very zhinji in the Broadway. Saka project imwe yatinayo ndeyekuti tibatsire zvikoro zviri kumaruwa zvidzidzise vana vachiziva computer and information technology. Saka pamwe pane project yekuti tive tinoita computerize ma rural high school akafanana neSanyati.
Saka zvii zvamuri kubatsira nazvo kuzvikoro zvamataura?
Takatanga tichida kuti tiise a computer lab kuSanyati High School. Zvino tikave nerombo rakanaka rekuti mumwe wenhengo yeFriends of Baptists in Zimbabwe vaZed Chirombe vanogara kuCharlotte, North Carolina, vanga vachishande neimwe organization inoendesa marefurbished computers kunyika dzavanoti madeveloping countries. Saka ndokubva tatanga kuti pane kuti tingotumira chikoro chimwe chete, regai tione kuti tingatumira here zvikoro zvakati kuti, zvichiita kuti mari yekutumira ive inoderera. Saka takazopedzisira taane zvikoro zvitanhatu zvichagamuchira makombiyuta.
Matauro nezvechirongwa chamakaita chekuunganidza mari, mungatsanangura pamusoro pechirongwa ichi yamuri kuti bhangweti?
Ya, takave neusiku hwekuimba mhuri yeZimbabwe muDallas area, ndokusangana kuBest Western iri on LBJ naCoit. Tikave nenguva yokunzwa kukurudzirwa, tikapiwa nhoroondo yeForbes, tikakurudzirwa kuti basa irori ratiri kuita rekuita computerize my high impact rural schools first phase. Zvakare paikurudzirwa kuti vanhu vafunge nezvimwe zvikoro zviri mumaprovinci asiri kugamuchira makombiyutas aya, zvikuru saya tiri kufungira materereland nekuMidland.
Avanga vari mufundisi Isaac Mwase avakaumba sangano reFriends of Baptists in Zimbabwe riri muno muAmerica, vanga vari parunare vari kuTexas muno muAmerica neStudio 7.
Thank you.
sezvo vanhu vari kugadzirira zore rekisimusi tinokumbira kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwazisa hamba neshamwari. Musakanganwe kutiudza zita renyu, kwamunogara, pamwe nezvamunoshuvira panguva ino. Nhamba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Nhamba dzeWhatsApp zvakare 001-202-465-0318.
Nhasi taita rombo rakanaka, tine vateereri vakati wandei vatumira mashoko avo vachishandisa WhatsApp.
Nonzi baba shuva ichigombe, ndinoshuvira hama dzangu Christmas yakanaka.
Magadi, ndinoitwawo John Paulos, ndiri kuno kuPretoria. Ndinoda kushuvira hama dzangu dzose dziri kuZimbabwe, kunyanya maform 4 a2004 epaMartin Square High School kuKadoma. Ndoda kuvashuvirawo Christmas yakanaka negoredzva. Ndoti zvibatei hama mukunyanya mukuchaira umu, tisamwa tichichaira. Ndinotenda.
Magadi orume, jonga na bracing rova ibasa sebasa orume. Tinokutenda ine nhau dzenyu dzechokwadi pa Studio 7. Ndini Gavena Kwidibira wekwamutoko Kapondoro. Ndokumbira munikwazisirewo vanoteera Amos Mzimba, Steven Zenda, Winfield Zenda, Maria Pera Chibeshe, Abel Samagande, Chairman Denga, Honorable Chamisa, Honorable Komich, Media Sky, Stan Big Bidibira, Eunice Bidibira, Beloved Bidibira, Newese, vanotsigira musangano weshanduko weMDCT. Ndinoti handei kuhoridhe. Mune zvakanaka sezvo tatarisana nehoridhe yakadai. Avo vari mumugwagwa vanoringa vakatakura vanhu, zivai kuti makatakura upenyu hwevanhu mudzimotokari. Fambai mune zvakanaka, musanyengedzwe neavo vanouya vachikunyengedzai. Garai muine shanduko muhana menyu, kwete kunyengedzwa nevamwe vanhu. Ngatitsigirei musangano weshanduko, timutse budiriro munyika. Zvo muri kuona nyika yaputsika yapenda kumawere kudai. Ndini Gavena PDB, ndatenda hangu varume.
Ndino kushuvirai Christmas yakanaka negoredzva rakanaka. Mukoma Jonga akandimire namukoma Blessing, munoshanda zvinomwisa mvura. Rambai makabata basa. Zvinodai kuti vanhu vose venyika vanonzwa chokwadi chamunodai kutaura. Ndokurumbidzai nebasa ramunoita. Tichikumbira vose vari kubata zvakaipa vavanosiya kugozikwanisa kuti varurame pasipezuva. Tichikutendai muve negoredzva rakanaka. Nyika yose ngatizvibatei. Vanodhakwa musanyidzirai muchidhakwa. Zvinokonzera zvisaona kurasikirwa neupenyu. Iwo upenyu hwakakosha. Mwari vakatipa kuti tigone kurarama zvakanaka. Tinotenda.
Aiwa, tinotenda kwamuri mose matumira mashoko enyu muchishandisa WhatsApp. Rambai muchikwazisana pano pa Studio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhu vakasiyana siyana mukugadzirira zororo reKrisimusi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vakawanda munyika vanoti vachatamba zororo rekisimusi negoredzva miromo yakaoma sezvo vasina mari yekutenga zvinhu zvekudya nemhuri dzavo.
Guta reHarare rinopa vanoshaya zvekudya pazoro rino rekisimusi pasi pechirongwa cheMayor's Christmas Cheer Fund.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti chirongwa chenera chiri kubudirira izvo zvichaita kuti kuwandudzwa kwemitemo yesarudzo kuitwe sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande namavelas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.